manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishipete nyura tirimu Washington DC linga lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 2017 makateerera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Inendini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
kutoda kupadzikisisa ipapo zvakadzama kuti hongu chero chese chichitupa muZimbabwe kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata tinotaura cheplastic tinotaura chipepa chechinombopiwa munhu wechaimbopiwa vanhu vakamirira kuti rata ravo ribude zvese zviri zvitatu izvozvo ndataura kwatiri kuzeti zvitupa
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota nezvitupa zvemarata
amai mujuru vanotozikana nemabasa avakaita aitaridza kuti paaitwa mabasa iwayo vanga vasingabvunze kuti uri webato ripi
Amai Joyce Mujuru vanotungamira bato reNational People's Party vanoti vakasarudzwa kuti vatungamire nyika vanokwanisa kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi sezvo vachigona kubatanidza vanhu Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti Air Zimbabwe iri mubishi kugadzirisa zvinhu kuti ikwanise kubhururuka ichienda kuEurope Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuchizek amairita makarau vanoti vanhu vakaberekerwa munyika nevabereki vekunze kana kuti vanonzi maalliance vanokwanisa kunyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya kwete zviri kutaurwa zvekuti havana kodzero yekuvhota vanotiwo vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota nezvitupa zvemarata kwete zvakanzi namabharani mukuru wehurumende vatobaiwa mudede hazvikwanisike mukuzeya nyaya iyi tatanga nekubvunza mai makarau nezvevanonzi nevamwe vabva kure
mutemo wakajekesesesa mutemo webumbiro remutemo weconstitution yedu yakajekesesesa kuti anonzi mupa kure ndeupi asisiri mupa kure ndeupi ndo mutemo watiri kungotarisa isu kana taa kuti avo vakaberekerwa muno vaine vabereki vangadai vakabva kunze kwenyika vakauya vakazoberekera vana vavo vari muno asi vari vanhu vanga vari musadhak mutemo wakajekesesa pachena kuti vanhu ivavo havanzi vabva kure vanhu vemuno muzimbabwe vanofanirwa kungobatwa sekubabatirwa netwa vana vakaberekerwa muno muzimbabwe vachiberekwa nevabereki vemuno muzimbabwe
saka vane kodzero dzekuvhota
vatiri kuteedzera vane kodzero dzekunyoresa kuti vazovhota
touyawo panyaya yezvitupa zvatingati zverata kana kuti mametal ids zviri kufamba sei zvinokwanisa here kuti munhu anyorese nacho chitupa chakadaro
hongu ndoda kupajekesesa ipapo zvakadzama kuti hongu chero chese chinonzi chitupa muZimbabwe kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata tinotaura cheplastic tinotaura chipepa chechinombopiwa munhu wechaimbopiwa vanhu vakamirira kuti rata ravo ribude zvese zviri zvitatu izvozvo ndataura kwatiri kuzeki zvitupa zvinoshandisika kuti munhu auye azotirakidza kuti ndiri muZimbabwe ndine kodzero yekuvhota chitupa changu ichi isu tinogamuchira zvese izvozvo kana paine mashoko akabuda ekuti pane zvimwe zvisingagashiri ndinoda kukumbira ruregero kuvanhu veZimbabwe kana takavaita kuti vasanzwisisa kuti zvinorevei chitupa chese cherata cheplastic nechebepa tinogamuchira
tochitarisawo idzo nyaya dzekutsvaga rutsigiro vamwe vari kuti zeki inenge isiri kunyatsotaura nyaya totanga yekuti vanhu vese vawane mukana panepfenyuro zviri kufamba sei
nyaya dzekuti isu tichizopinda mukuona zvekuti nepfenyuro dziri kushanda sei tinongotanga isu kupiwa masimba kana sarudzo ichinge yadaidzirwa kana isati yadaidzirwa kune rimwe bato rinoona nezvemashandisirwo emedia ndiro iroro rinenge richiona kuti zviri kufamba sei isu simba redu rinongotanga kana sarudzo ichinge yadaidzirwa
sachigaro wesangano rezimbabwe electoral commission amairita makarau vanga wariparunare muarare makaterera kune penyuro yevanhu ye studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC munotibata pa 909 am 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave Mutungamiri webato re National People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru vanoti vakapewa mukana wekutungamira nyika vanokwanisa kuvandudza zvino munyaya dzezveupfumi nekuti vanokwanisa kubatanidza vanhu vose amai Mujuru vanoti chido chavo ndechekuti mapato ose anopikisa akwikwidzane nebato rezanu PF musarudzo dzegore rinouya akabatana mukuzeya nyaya iyi tabvunza amai Mujuru kuti zvii zvavangaite kugadzirisa upfumi wenyika uwo waenda kumawere
upfumi wenyika kuti utange kushanda zvakanaka kutanga kuratidza kuti isu tiri kugamuchira kunge tiri kushanda tiri senhengo yepasi rino rese murunyararo mai Mujuru vanokwanisa kubatanidza chero munhu anongonzi mwana chizvarwa cheZimbabwe amai Mujuru vari kukwanisa kuunza kugutsikana kumabhizimisi emunyika neasiri emunyika nevakatarisira kuuya muno munyika amai Mujuru vanofanira kuunza kugutsikana kune vanoparunyararo vezve security forces amai Mujuru vanofanira kutaridza kuti vakazvipira kuunza kugadzikana kwashaika munyika kwenguva yakareba havafaniri kuti kana vavepo votanga kuti nhasi vataura ichi mangwana vopidiguka voita icho mangwana vopidiguka vopandukira vamwe vavo kana kuti mangwana vobuda kunze kwenyika vakunonoparamurana nevavari kufanira kunge vachishandidzana navo vanofanira zvakare kutaridza kuti bumbiro rezvemutemo wenyika national constitution iri kutevedzwa nemazvo vari kukudzawo zvakare upenyu vanotya mwari zvinhu zvakadaro izvozvo zvinhu zvidiki diki zvinofanira kuratidza pasi rese kuti ha ruoko rwauya urwo rwasanduka parwakananga rwakananga kuti Zimbabwe inge iri yedzimwe nyika dzepasi rino rese nyangwe ivo vari muZimbabwe vacho vave nokugutsikana kuti amai Mujuru havasi kuzovhima munhu chero kana akavakanganisira kana akaita sei kwete amai Mujuru vagotaurawo zvakare zviri pachena kuti nyaya yehuori haina kunaka endi inofanira kupedzwa nekukasira nokuti ndiyo yaunza dambudziko guru muno muZimbabwe
asi vamwe vanenge vachikupikisai vanoti asi kamai Mujuru vakambenge vari muhurumende vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika chii chinenge chachinja
regai ndikutaurirei kuti 1980 kana makanga mazvarwa shoko rakatanga kuuya navamugabe nderekuti ngatiregereranei ngatishandidzenei zvakanaka nevaiuya nemabhombu kunana Chimoyo kunana Zambia Mkushi kunana Freedom Camp vaitishungurudza kuti vabereki vedu vazofunga kuti ngativambei mabato anopikisa hurumende asi munhu wese pazvakangotaurwa takaona zvichivagutsa zvichivafadza izvozvo handione paine chinhu chinganyanyisa kuomera vanhu kuna mai Mujuru vasina kubata reza yekucheka chigunwe chemuzukuru wenyu kana mwana wenyu amai Mujuru vanotozikana nemabasa avakaita aitaridza kuti paaitwa mabasa iwayo vanga vasingabvunze kuti uri webato ripi nguva yakashanda yemubatanidzwa amai Mujuru vakaonekwa nemabato iwayo ataishanda navo kuti ndivo vevamwe vashoma shoma vaikwanisa kugara pasi vachikurukura nebato rakanga riri GNU reMDCT tichishanda semhuri imwe chete yeZimbabwe uye kumwe kwacho kutaurwa kwazvinoitwa inini samai mujuru ndakuona sepane chauvinism nokuti paita mai mujuru mudzimai zvandinofungidzira kuti ndozvatakarwira izvozvo kuti tibvise.
Mutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tine hurukuro negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo nezvenyaya yekuti vari kugadzirisa here zvinhu zvakapa kuti nyika dziri mugungano reEuropean Union dzirambidze nyika yeZimbabwe kuburikidza nendege dzekambani yeAir Zimbabwe kuenda kunyika idzi. Ngatinzwe hurukuro yataita navaGumbo nezvenyaya iyi.
Munyaya dzendege mune mitemo yamo uye zvenyika dzimwe nedzimwe dzine mitemo yadzo yadzinoisa pakuti ndege dziburuke kusvika pakunyika kwavo. Zvakare zvopanobva rine mitemo inoitwa neyatinoti IATA inova ndo yatinoti ndiyo International Organization yacho yakafanana naenda kutaura inonzi ICAO. Saka nokuti isu tanga tisingachinyi kuLondon tanga tisisina ndege dzinofulaya kuEurope zvandazifanira kunge tichiita kuti tinge kuEurope zvanga zvisingachitevedzi zvazvo zvavanenge vachiita. Hazvisi zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvakafanana nokuti motikari yako inofanira kuuya kuservisi musi wa after exactly 5000 kilometers kana ikatozouya yava ne 5100 kana kuti 5010 kilometers inotozonzi kondemo kutwayaona kutevedza mutemo. Saka ndozvazvoitikara pandege dzedu dzokuZimbabwe tanga tisingachiendi kuEurope. Zvazvo zvavanenge vachiti mugare muchita ichi neichi neichi pandege dzenyu ichi neichi neichi pandege dzenyu plus hatidi kuti zvinge zvichinyorwa nemaoko tinoda kuti zvinge zvichishandiswa namakombiyuta twese takadaro itozvo zvinhu zvava zviri manyuwali tanga tisingashandisi makombiyuta vanobva vati hatidi kuti ndege dzenyu dzive kuno kuEurope kusvikira magadzirisa zvinhu zvenyu zvakafanana naizvozvo ichi neichi ndozvavakaita ndozvatiri bhizi kugadzirisa. Kana vakudaro unopiwa nguva nokuti zvakasvika pachinhano ichocho nokuti isu tanga tava kuda kudzokera kuLondon. Saka vakabvati kana muchirenge vava kuda kudzoka kuLondon ichi neichi 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 ndozvatinoda kuti muite. Saka ndozvatiri kushanda kuti tiite izvozvo zvatinogadziridza kuZimbabwe kugadziridza zvakasiyana-siyana zvanga zvinhu zvinhu zviri 12 zvavaida kuti tiite patakazoenda kuti tichinovarakidza isu kuti ichi neichi taita papasara zviviri.
Muri kugadzirisa here magwaro aya kuti ndege dzitange kubhururuka pasina matambudziko?
Ndoro zvatiri kuita zvandingangokutaurira kuti kugadzirisa radar redu nokugadzirisa computerization ndo zvinhu zvikuru zvatiri kuita zvasara. Radar redu tiri kugadzirisa izvozvi, pacomputerization tiri kugadzirisa. Saka tobva tazvipiwa nguva yekuti paNovemba tisvike kunova taura kuti zvinhu zviya tiri pakati pokuzvigadzirisa kana kuti zvitatopedza toba kana tava kuapplya license iri kuenda kuEurope hapasina unotirambidza. Saka iyaya ndezvinogara zvichitevedzwa zvatanga tisingachitevedzi zvatinokodzerwa kuti achigara tichitevedze kana dati ndege dzedu dzifambe nenzira yakanaka.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku nezvezvirongwa zvavari kuita kuchipinge kumanikaland zvekusimudzira kodzero dzemadzimai. Tavabvunza kuti hurongwa hwavo huri kufamba sei.
Izvizvi tiri kutarisa kuti pane dambudziko rakati kuti rekuti vanhukadzi nenyaya yekuti tiogara kumaruzevha vari ku wana mikana mishoma shoma nekuda kwetsika dzedu dzemagariro dzemandau kana kuti dzekuita dzaitoti patriarchy. Saka isusu sangano replatform for youth development tiri kufamba tichiedza kukurudzira kuti varume nevanhukadzi vange vachipihwawo kodzero dzakaenzana nekuti tiri kuona kuti zvinhu zvizhinji zviri kuitika vanhukadzi vanenge vaakuitwa disadvantage nekuti vanhu vanenge vachingoti hai vakadzi hafanira kuita izvi vakadzi hafanira kuita izvi sekuti muri kuona kuti pane nyaya dzekuti maruzevha nyaya dzekumainda kana dzanachienda kumainda kana kuti dzimwe kodzero dzekuti tsika nemagariro dzinoramba dzangoita sedzakangorerekera kuti zviri zvinenge zviti kuvanhukadzi like mazuva ari kunyaya dzedomestic violence iri kuitika kana kuti vachi vechidiki vasikana vadiki vari kuroorwa vari vadiki tiri kuona kuti nguva zhinji zvinenge zvichingonzi aiwa zvinhu zvinotambirika saka tiri kuedza kukurudzira maruzeva mukugara kuti vanhu vaone kuti aiwa dzimwe tsika dzatiri kungoti dzakanaka dziri kutokanganisa
mungati muri kushandira nzvimbo dzipi apa
ndinoshandira madistrict rekuchipinge maconstituency anoti chipinge south chipinge east chipinge musikavani constituency chipinge central nechipinge west kanyanya kurerekera kunzvimbo dziri kudhuze nekubhodha kana kuti kwaari kusinganyanyofamba kwatingati kumaoutskirts nekuti tichitarisa nzvimbo dzekuchipinge zhinji dzacho ndokumamwedzi kurudze pasi kune dzakazonyanya kwaari kusinganyanyokuonekwa migwagwa kana kuti kwakanyosarira kunoti kana mafoni haanyatsobata ndokwatinonyanya kurerekera nekuti zvakawanda zviri kuitika zvaakutonzi nedzimwe nzvimbo haizvi zvakapfurika kare
mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vari parunare kuchipinge kumanikaland makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am 4930 kana pa 6065 ne15460 kilohertz pa short wave iko zvino tochimboenda kuna marvelous mushanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous mushanganya uye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe amai vari kutungamira bato rinopikisa mune zvematongerwo enyika regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti bato ravo rinonzi chii
ini ndinonzi marcelina tikata ndakamirira bato rinonzi african democratic party kana kuti adp
mungatitsananguriro kuti bato renyu ririmire paripi pari zvino takatarisa kuti mamwe mapato anopikisa ari kupinda mumibatanidzwa
pari zvino bato redu reafrican democratic party tiri kutaurirana nevamwe vedu vari muopposition kuona kuti tingabatane sei tanga tichishanda neve MDC munera uyezve tiri kushandawo nevamwe mucoalition inonzi code tiri kuona kuti muna 2018 tingaronge chipi tingabude asi isusu shuru dzedu ndedzekuti dai maopposition ese abatana tarega kuita zvekusarudza kuti ava neava chete ndo pane shungu dzedu idzozi
mungati imi zvimingampinyi zvamuri kusangana nazvo panyaya idzodzi dzematongerwo enyika ndezvipi semudzimai
tiri kungoomerwa nekutaurirana nevamwe kuti tiwirirane tiri kungoona kuti tiwirirane nevamwe tinofanirwa kunge tine profile yakati simukirei saka tiri kuedza kungobuildawo membership yedu kuti tinegoshiete tiri pari nani zvemembership ndiri kuona kuti chinhu chinotaurwa zvikurusa mumatoxic coalition aya vanhu vanenge vachida kuunza membership patafura kuti isusu tine mamembers akati asi handiwo maonero edu isusu tinenge tichiti aiwa dai tambosiya zvemembership tombotaura kuti zimbabwe chii chairi kuda pari zvino vana vezimbabwe tingavabatsire sei tikanyatsoongorora maissues aripo pari zvino munyika medu nekuti masolutions atingaburitse sevatungamiriri vemapato akasiyana-siyana ndeapi tabva ipapo tozoona kuti ndiani anokwanisa manje kupa vana vezimbabwe zvavari kushuvira semutungamiriri wecoalition isusu ndoaprojecta tichi iyi aproach yakanaka seadp kutanga nezvatakatarisana nazvo kwete kutanga nemapositions
mungati imi pari zvino mune vatsigiri vangani uyezve pane zvamuri kuita here kuti muwanikwe imi muchikwezva vamwe vatsigiri kubato renyiri
pari zvino tiri momaprovinces 8 out of the 10 ndo matine mastructures asi tiri kuona kuti pane zvakawanda zvinotitaridza kuti tinyatsoita basa redu nemazvo zvinhu zvakaita semaresources mungoziva nhau dzepolitics idzi unonge muchizvifanda sebato varimo vacho muchiisa kamari muchiita sei saka tinoona kuti panyaya yemaresources takasiyana nemamwe mapato saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinotidzora shure saka tiri kutongoshanda patinokwanisa nezvatinazvo
tinoona kuti nechishanu pakabuda ipo kuti dare repamusorosoro remuKenya rakati iro sarudzo dzakange dzaitwa munyika iyi iro gore rino dzakanga dzisina kufambiswa zvakanaka uyezve vari kutarisira kuti mumwedzi muviri inotevera kuchaitwa dzimwe sarudzo zvii zvingadzidzwewo neZimbabwe panyaya iyoyi
Tiri kufara tichiona zviri kuitika kuKenya. Ndamboteerera hangu vaRaila Odinga vachitaura kuti vachiti ichi chidzidzo kune Africa yose. Ndikati dai Zimbabwe yakwanisawo kuteera mumashure nezvinhu zvakadai tichiratidzawo kuti tasvika zera panyaya dzepolitics nyaya dzemaelections kuti tega isusu vanhu vemuno tinogona kutarisa zvinhu zvedu toona kuti zvakafamba nenzira yakanaka here kana kuti hazvina. Tikaona tega isusu kuti hazvina kufamba nenzira. Inonyatsotigutsa toti aiwa ngatidzokorore izvi ndaona maturity mumakenyans nekungoonzwa kudada nemajudges avo kuti vanogona kutopasa judgments isina political motivation saka kwandiri zvinhu zvandikahope kuti tinozvikwanisawo muno muZimbabwe hapana chingatitadzise tikawana vanhu vari principled vanenge vachigara muzvigaro izvozvo vanotarisa vachiongorora vasina kuti vanotapota bato iri kana bato iri onyatsongotarisa mafacts kuona kuti zvinhu zvakafamba negwara rakanaka here kana kuti hazvina kana zvisina vopa judgment yakafanira izvozvo ndo zvatangoonawo zvakanaka kuchenya izvozvo
tombotarisa idzo sarudzo dzemutungamiri wenyika tichitarisa kuti dzichange dzichiitika idzo gore rinouya mungati mibato renyu rakagadzirira sei
isusu bato redu takagadzirira asi handifunga kuti ndingati tanyatsosvika patinofanirwa kunge tasvika
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Marceline Chika Shavebatore ADP kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous iko zvinotochenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nehurumende rekubvumidza vanoshandisa tsika dzechivanhu dzekurapa kuti vange vachiumbawo mamedical society avo kana kuti homwe dzekubata mari inenge ichizoshandiswa nevarwere pavanenge vachienda kunoona varapi muhurukuro yedu tine munyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata sekuru Prince Mutandi Siwanda tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 sekuru Siwanda
aiwa makadiyo dzeri vatereri
aiwa tinoimba vatereri vapenyu nhasi sekuru Siwanda tinoda kuti timbotarisa kurudziro yakapiwa nehurumende kana kuti mvumo yakapiwa nehurumende yekuti vanoshandisa nzira dzekurapa dzechivanhu vabvumidzwewo kuita medical aid society imiwo sesangano rezinata rinomirira vanoshandisa nzira dzechivanhu makatambirawo sei kurudziro
isu sesangano rezinata takaona zviri zvakanaka chose zvimwe zvinhu zvataiona kuti takadzvinyirirwa izvo zvii zvakataurwa ndozvitenda strike noti tese tiri vara saka ngationei kuti chikurutura kuti tiponese saka tineva tinoponesawo vanenge vachitotambudzika kuti vanoita sei kana tisina izvi zvemedical aids danga tichitori matambudziko nekuti tingati isu kana tichitarisa sesangano rekwedu tine membership inosvika kuma 55,000 that is Zimbabwe yose kuti ukatarisa kuti memba yegega inenge ichitora kana kuti inoshanda kana ne 50 pazuva vanhu kana kuti 20 to 50 pamwe up to 200 kwavatarisa vanhu ivaurona vari vamedical aid vamedical doctors kasi vanogara vari kwatiri saka isu tinotambira nekutenda zvakaitwa kuti tinge tichimutsawo maskimu nemedical aid skimu atinoito mashoko akatifadza sterei sevarapi
chinhu chamungatarisira kutanga mumazuva mapfupi anotevera here uye chinhu chamamagarawo miinacho here chisati chaziviswa nebazi rezveutano
tanga tisati taanacho saka takutoti sezvo titanzwa takabiki tamburo zvitoti tumbovabvunza kuti po president nyika zviri kuwani takutoona kuti regai tichitomutsoo zvedu
asi munofunga zvinobatsira nenzira ipi kune vanhu vanenge vachiuya kunorapa
tingati zvinobatsira pakuti kana pane iwo vane medical aid tindoti tibitsiri vasi ndoti mari iri kushupa kuti iko kunoku kana tichitarisa kwaane mari dzavanoti iwo maplastic mari ndo atonyanya kuti iyo yavanoti keshi yayo haiwaniki saka kukanga kune izvo zvemedical aid munhu achiuya zvakaane medical aid vazhinji vanotonetseka vanenge vaida kuti vaende kuti apa mutoda kuti tinonova kuti azvivona asi vandai akabata medical aid asi vandai avatambire medical aid zvimwe zvinhu zvanga zvichiita kuti munhu anenge achingorwadziwa kuti sei vanhu iva vasingapuwaitisichi asi anorarama nemishonga iwii ichivai ndo yaanorarama nayo yanu ndo kwaanobetserwa noti zvata tinosanganisa mafaibhila tosanganisa maprofeti tinawo iva toya futi mahebharisi ya ana mbuya nyamukuta vanenge vachida maservices acho vachimakutadza nekuti pamwe haana keshi
mungatarisira kuzoshanda here nemamedical aid society aripo kare kana kuti mune makutoumbawo yenyu
tinenge toda kuti ivo vatizgowo ivo varipo kare hatingavarambi nekuti tinoda kuti vatizgowo kuti vatore kuti vanotigashirawo tozoya mamwe anoumbwawo saka tinenge tichida kuti varipo ivavo ngavatigashirewo vatitambire ndo chimwe chikumbiro chatinenge tichida kuti tikumbire kuda aripo kare nekuti ivo vamwe vacho vavanavo ivavo vamwe vanhu vediwo isu vanoda rubatsiro kwavo saka titoumba mamwe ida tinoumba kasi nevaripo ivavo ngatishandei pamwe
mungava neuwandu here wevanhu vamunofunga kuti vanoshandisa nzira dzenyu dzekurapa idzodzi dzechivanhu
uwandu hwevanhu tinawo hwakati kurei kana tichitarisa nekuti mukadziona kuti dzimwe nguva kubva kuseri kusvika zuva rodoka tinoona kuti chirembo wegirigo irimwe chivanhu anokwanisa kunge achibatsira vanhu vanosvika kana kuma50 ya umwe anotodarika ipapo 200 tinoona kuti tinototidarikei ava tichiremba mamedical doctors vati totoona kuti vatori kumachi vanotoona vanhu vashoma kudarika pamunhu tikatarisa maprofit aya anenge achitokaidzira kana ma70,000 nekuti vese ivo futi varapiwo maprofit aya
aiwa tinotenda zvikuru sekuru Sibanda nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda neniwo futi
manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu
tinotenda zvikuru Jonga tisati tavhara chirongwa chedu tombonzwa kambo penge penge kubva kuna Titan
Love yako inofefeta Saka ndoda kukuchengeta Every day unisekeza Zula rangu unojegeza Nyangwe zviga nivengeza Ndiwe watenu nipengeza Wasa ndomba sane Mina nawe mele sandane
Nako kambo penge penge kubva kuna Titan tapatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuti vange vachivhota musarudzo dzegore rinoya nezvitupa zvemarata Amai Joyce Mujuru vanoti vakasarudzwa kuti vatungamire nyika vanokwanisa kuvandudza upfumi hwenyika sezvo achigona kubatanidza vanhu vakawanda gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti ya Zimbabwe iri mbishi kugadzirisa zvinhu zvakaita kuti irambidzwe kubhururuka ichienda kuEurope aiwa taba tasvika kumagumo echirongwa chedu vateereri ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele